ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro chikunguru 17/2017. Sarudzo yechiundura by-election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashonaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza kwavari kuita kuvatyairi vemagonyeti. Vechidiki vekuZimbabwe vopinda mumakwikwi eFirst Global 27 Challenge ari kuitirwa muWashington DC. Banga guru renyika ronetsekana neinflation iri kuramba ichitemesa nyika musoro. Zimbabwe inokundwa 1-0 neNamibia mumitambo yeAfrica Nations Cup. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yeby-election kwachiundura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.